panema allegations aripo kuti the transfer kana the allocation of land haina kunge yakaitwa negwara. Ndoda kuti ndidzanangudze kuti zvese zviripo kuti zvigooneka kuti ndaka apply ra land. Ndapedza ku apply ra land and I was then considered and paku unozongoona report yaita sei yauya.
Asi izvi zvaitwa zviri pamutemo here vamhetu?
Standard operating procedure yakateedzerwa sezvairi nemunimu. And zvakare ndoda kuti ndijekese panyaya yemari dziri kutsanangurwa kuti I bought land ne 1000 something dollars. No. Iwayo malis. Land nation policy iri clear kuti munhu anotanga kupiwa chii, anotanga kupiwa lease and then kana akumbulaya nemarequirements ethat least ndopanozokonzidwa kuti akwanise kuita se kunge achitengeserwa lendi iyoyo. Ende ndo mutemo uripo, ndo mamiri azvakaita. Chinondishamisa zvakare ndechekuti mukatarisa maleases especially paaspindo akatonyorwa kuti for lease purposes only.
Muri kunzika imi makazotengesa nemari inosvika iyo 100,000.
Hazvikwanisiki kuti munhu agotengesa land inoda just temporary use.
Muri kunziwo ka makatenga chikakarara chemotokari nemari dzekutengesa mastenzidzi.
Ndo nhema chaidzo dzepamusoro-soro nekuda kwekuti motikari yandakaenda nayo patown house musi watavhara musi wa20/21 ndakaenda nayo nemotikari inozikanwa naeveryone and everyone anogona kurifeya kumasocial media handles emunin'ina wangu ini akandikwiridisa motikari kuti ndiende kunzvimbo kwanga kuri kure. And pandakaenda ndaitravhela nemhuri ndaida mota iri specials and ndobva ndabatsirwa nemotikari nemunin'ina wangu anonditevera. Saka handinzwisisi kuti ndakakwanisawo kuzoafoda kutenga Legend 50 zvarini. Then another issue yandinoda kutsanangudza pachena ndeyekuti credibility yezviri kubuda inini iri in doubt zvisingaiti.
Nechikonzero chei muchidaro?
Yakadistortwa ichitaurwa nyaya dzemanyepo. Ende pari kunzi mhetu akaisa zita remukadzi wake ndinorambirana nazvo zvakanyanya and I am ready for any investigation nokuti I am a public office holder naizvozvo I will remain accountable to the citizen who entrusted me nebasa randiri